manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri ndira 23 2018
makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC
tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC
ini ndini Evans Zininga ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
vanofamba nedzimotokari vofara zvikuru munyika nedanho rakatorwa nehurumende rekudzikisa mutero unoiswa pamafuta
Musangano wezveupfumi weWorld Economic Forum wepagore watanga nhasi muDavos kuSwitzerland mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitarisirwa kujekesa urongwa hwekusimudzira upfumi hwenyika.
Musangano reReform the Church in Zimbabwe rinonyorera tsamba mhuri yevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe richivapa mazuva manomwe ekuti vabve pastendi yavanonzi vakapamba gore rapera.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanofamba nedzimotokari vanoti vari kufara zvikuru nedanho rakatorwa nehurumende rekudzikisa mutero unoiswa pamafuta anobva kunze kwenyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanofamba nedzimotokari vari kufara zvichevera danho rakatorwa nehurumende kubudikidza nemunyori mubazi rezvemari vaWillard Manungo avo vakazivisa nezuro kuti hurumende yadzikisa mutero unobhadharwa pakutengeswa kwepeturu dhiziri pamwe neparafini vachiti izvi zvichaita kuti mitengo idzikewo vanofamba nedzimotokari vakaita savaKennedy Deshe vanoti danho ratorwa nehurumende iri rakanaka chose
kudzikiswa mutengo kwaitwa peturu nehurumende kunora kuti hurumende yenyuwani iri kuda kuti zvinhu zviendere mberi iroda kuti vanhu vakaomerwa varerukirwe saka tinozvikurudzira kuti dai vatopinda futi chero mune mama areas akaita sefood industry nechinechi zviri kungokwira modzikisa zvinhu zvese kuitira kuti vanhu vakwanise kumanaja kurarama upenyu hunoendeka and also vakakwanisawo kuti with time vazotrya kuzopenetrate mama maschools ari kungokwidza kwidza mafees zvidzike so that masivu sevanzi vakwanise kuafordawo kuindira vana vavo kuzvikoro zvinenge zviri pamusoro
mumwe mugari wemuHarare vaGodfrey Chiwanza vati tarisiro yavo ndeyekuti vanotengesa mafuta vadzikise mitengo yemafuta edzimotokari izvozvi uye mitengo yezvinhu idzikiswewo pakatariswa kudzikiswa kwaitwa mutero pakutengeswa kwemafuta edzimotokari
aiwa zvakanaka kana zvakadaro zvinotibatsirawo kuti kana nesu zvigotirerukirawo pakudini pakutenga kwatinenge tichiita zvino
mumwe mukuru pane imwe kambani inotengesa mafuta edzimotokari vajabulani kwirihwiri vati havasi kuzodzikisa mutengo wemafuta edzimotokari kudzamara mafuta avakahodha apera
dambudziko raitika nderekuti tatakatogara takatohodha kudhara saka tokutofanira kunge tichitotongotengesa nepurisi iyo yekare kusvika iyo yapera then patinozohodha patsva tozoona kuti nepurisi yatange tapiwa inenge yadzikawo zveshuwa
pari zvino vari kutengesa peturu vari kutengesa nemari inosvika $46 parita rimwe chete uye dhiziri riri kutengeswa nemari inoita $32 parita rimwe chete hurumende yakadzikisa mutero unobhadharwa pakutengeswa kwemafuta kubva pamasendi $45 kusvika $33 pamutero wepeturu hurumende yakadzikisawo mutero wedhiziri kubva pamasendi $40 kusvika $33 parita roga roga uye mari imwe cheteyo paparafini vane makambani anotengesa mafuta vanoti kunyange hazvo hurumende yakadzikisa mutero wainobhadharisa vanotengesa mafuta mutero uyu uchakakwira zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Musangano wezveupfumi weWorld Economic Forum wepagore watanga nhasi muDavos kuSwitzerland. Mutungamiriri wehurumende yeIndia vaNarendra Modi vachiparura musangano uyu. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvikawo kumusangano uyu nezuro, uye vanonzi nebepa nhau reHerald vari kutarisira kuita misangano inosvika 56 nevatungamiri wedzimwe nyika pamwe nevemabhizimusi vakasiyana-siyana. Vamunangagwa vanonzi vanotarisirwawo kusvitsa kumusangano uyu mamiriro eurongwa hwehurumende yavo panyaya dzekumutsiridza upfumi hwenyika. Musangano uyu unopindwa nevatungamiri venyika pamwe nedzihurumende, vezvemabhizimusi pamwe nemasangano akazvimirira. Dingindira remusangano uyu gore rino, uyo unove vechimakumi mana nesere, rinoti Creating a Shared Future in a Fractured World, kana kuti kuumba remangwana rinogowanwa zvakaenzana mupasi rakaputsika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga, avanoti chakakosha ndechekuti Zimbabwe ionekwe kuti yaita sarudzo dzakachena uye dzisina mhirizhonga. Vanoti sangano ravo rakumbirawo kuti riwaniswe mukana wekusangana navamunangagwa kumusangano uyu.
Chikuru kuru chinova nheyo kana mbariro inosimbisa nyaya dzezveupfumi muZimbabwe inyaya yekuita sarudzo dzakanaka dzakachena dzisina mhirizhonga. Saka kana vachinge vachipuwa mazano iwayo ikoko, tinozvikudza zvikuru sei, nekuti vapasiriro vemabhizimusi nevamwe chavanokoshesa kuti vaite basa ravo nemabhizimusi avo munyika ine runyararo, munyika yakaterama yakadzikama isina mhirizhonga. Saka vakanzwa mashoko iwayo kubva kuna vamunangagwa, chepiri vavanezenge vava kuda kuona kuti ndizvo here zviri kuitika mukati meZimbabwe.
Asi munoona here vachizokwanisawo kukwezva vemabhizimusi kuti vatange mabhizimusi munyika, kana vedzimwe nyika kuti vasunungure vanhu vavo vauye munyika?
Zvinonzika nevakuru rinonyenga rinohwarara, asi chakanyanyisa kukosha haasi mashoko anoturwa navamunangagwa iko zvino, ekutaura kuti onai zvinhu zvasanduka kana kuti ngananangana havachitsipokana. Basa guru harisi kuDavos, basa guru riri kuZimbabwe. Iko zvino vanhu ngavarege kumanikidzwa kunzi zvipepa zvekuvhota ngazvionekwe, kana kuti vhoterai pakati, kana kuti masoja atirwa muvanhu kunzi munofanira kuvhotera ZANUPF. Zvese izvozvo zvikapiswa, unenge uri mucherechedzo uri pachena rupawo chairwo rwekuti zvinhu zvasanduka mukati meZimbabwe.
Imiwo mune umiriri here kumusangano ikoko kuDavos sesangano?
Hongu sangano redu Human Rights Watch, mukuru wedu vaKenneth Roth variko kuDavos, uye zve takapawo chikumbiro kuvanotungamira basa vanoshanda navamunangagwa kuti tiwaniswewo mukana wekukurukura nemukuru wenyika vamunangagwa, kuti tichivaudzawo tichivaonesawo zvatinofunga kuti ndo zvakakosha zvinodiwa kuti kana Zimbabwe ichigadzirwa sarudzo zvairi kuita izvi, ndezvipi zvinofanira kugadzirirwa kuti pave nerunyararo uye zvezvinhu zvifambe zvakanaka, kutiwo vana veZimbabwe vakwanise kuva neupenyu hwakasununguka hwakabudirira.
Tinoona kuti sangano renyu rakaburitsa gwaro mazuva apera remamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, muchiratidza kuti hamuna kugadzikana. Hamuoni here zviri mugwaro renyu iri zvichizokanganisa kuti vamunangagwa vange vachiwana vanoda kudyidzana neZimbabwe?
Kwete, isu tiri vana mafira kureva, chokwadi hachiputse ukama. Hazvigone kuti munhu wese ongoti nekuti zvichida pavane fungidziro yekuti kune chanduko vanhu havachatauri zviripo. Tinofanira kuti titaurirane chokwadi, toenda mberi tichiziva kuti ndiko kufarira kana kuti kupikira kuda nyika, kana tichitaura chokwadi kuti ndezvipi zvingaitwa kuti tigadzirise nyika. Kana tese tikange tichiita zvekutaura tichitindika, tichirova imbwa takaviga mpinyi tichiti pamunhu nepamusasa, hapana chinobuda. Panofanira kuita vamwe vanomira pachokwadi, vanoti aiwa ngatiitei zvinhu izvi kuti zvifambe, kwete kutovana kana kubhabhadzirana kana kuitana chikukuvata vata.
vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vari parunare muSouth Africa neStudio 7.
Vanotengesera zvinhu zvavo mumigwagwa vanoti vakamirira kuona simba richashandiswa nemapurisa nemauto mukuvabudisa munzvimbo dzavanotengesera mumaguta. Sachigaro wesangano revanotengesa mumigwagwa reNational Vendors Union of Zimbabwe, Vasten Zvorwadza, vanoti ivo nevamwe vavo vanoona kuti kuurayiwa nepfuti kuri nani nekuti kunokurumbidza, kwete kuona mwana kana mhuri yako ichifa zvishoma zvishoma nenzara. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vazvorwadza kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Taona marori angadarike 10 ekanzuru anga achipinda mu Harare Central Police Station kuti vanogadzirira hondo yekuya kumavenda. Asi marori aya mavenda varidza meterwa nemiridzo nemapito kuratidza kuti takakugarirai takakumirirai huyai.
Tangatanzwa kuti mabvumirana nehurumende kuti muchibuda munzvimbo dzamunotengesera, chinyi chamatenderana?
Kunyepa uko, vanonyepa, hatina kutenderana izvozvo, ende isisu patiri pamwe chete hatina kwatiri kuenda kusvika vatipa mabasa. Kana vakasatipa mabasa vakauya vachitivada kutiburitsa zvine chisimba, isisu tichangotarisa muyero wechisimba wauya nawo toona kutinozvidzivirira kusvika papi.
Gurukota rezvelocal government rinonzi rave kushedza mauto, moita sei nazvo? Zvinhu zvamungade here izvi kuti zviitike?
Isisu tiri kutaura kuti vakashedza mauto tida kuti tizive kuti nyika ino here ya military state, nokuti hapana chinoinga mauto pane zvekutengesa mumastreets. Tinoziva kuti mumastreets munofanira kumanejwa necommerce and industry ministry nelocal government, momanejwa zvakare nemunicipal police. Zvavari kutoita izvi kuunza ZRP mumaroads, vari kutokanganisa nekutyora kumbiro remutemo. Hatibvume kuti kune chinhu chinonzi illegal vendor, kune chinonzi failed economic police, kwete kuti illegal vendor.
Mati mimi munoda kuona simba ravanoshandisa mugozvidzivirirawo, munoreva chiina izvozvo?
Isisu tiri kutaura zviri pachena kuti mupurisa akauya nebaton stick achizondirova ari kutyora mutemo, tinowirirana here ipapo? Kana tiri kuwirirana ipapo kuti mupurisa akandirova nebaton stick ari kutyora mutemo, zenda akabvuta baton stick iroro akarovazve naro bhegi atyorawo mutemo, bhati vanhu vaviri vatyora mutemo. Hatisi kuda kutikurudzire pasecurity forces yedu kushandisa violence tovatendera. Vakarohwa after varova vese vaviri vakanganisa, asi atanga kukanganisa ndiye akanganisa kukuru.
Zvingave zvakanaka here vazvorwadza kuti vanhu venyu vaurawe kana kuti varohwe vachinzi vange vasingatevedzeri mutemo?
Hapana kusiri kufa. Pari zvino vakanzi vabude mumarodhi zvavari kutaurwa izvi by force, kuchacherwa makuru ekuviga vanhu nenzara. Mauto akauya kuzopfuura vanhu veZimbabwe, hapana kusiri kufa. Kufa nepfuti kuri nani, nokuti tinobva wafa ipapo, pane kuti uzofa nenzara uchitandadza over hours.
Avo vange vari Sachigaro vesangano reNational Vendors Union of Zimbabwe, Vasten Zvorwadza, vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngati kurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 pm uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 pm. Musakangamwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera ku Studio 7.
Tiri kutepenyura tiri mu Washington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica riri kutsinira kuti zvizvarwa zveAmerica zvaurayiwa pamwe nekukuvadzwa mukurwiswa kwaitwa imwe hotera yepamusoro muguta guru reAfghanistan reKabul nechikwata chinopurikidza mwero cheTaliban. Mumwe mukuru wehurumende asina kudomwa nezita haana kujekesa kuti zvizvarwa zvingani zveAmerica zvasangana nedambudziko iri, asi atumira mashoko ebazi rake ekunyaradza kumhuri neshamwari dzeavo vaurayiwa uye kushuwira kukasika kupora kwevakuvadzwa.
Kubva pavakapinda muhofisi mwedzi mina yadarika, mutungamiri mutsva weAngola aita zvinhu zvakawanda zvinoita kuti vanhu vaone izvo anoti zvimwe zvezvivimbiso zvaakapa munguva yekutsvaga rutsigiro zvekuchenesa upfumi hwenyika uhwo huri kutatarika uye uzere neuori. Muna zvita mutungamiri wenyika vaJoao Lorenzo vakabvisa muzvare Isabel dos Santos mwanasikana wevaembo wemutungamiri wenyika vaJose Eduardo dos Santos pachigaro chekuve mukuru wekambani inoona nezvemafuta. Kutanga kwemwedzi uno vakadzinga basa vaJose Filomeno dos Santos kubva pachigaro chemukuru wehomwe yehurumende ine mabhiriyoni mashanu emadhora. Sangano revatendi reReformed Church in Zimbabwe kana kuti RCZ nhasi ranyorera tsamba mhuri yevaembo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe inovapa mazuva manomwe kuti vabve pastend yavanonzi vakapamba gore rapera. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
RCZ inoti yakatorerwa nzvimbo iyi iri muGreystone Park Borough muHarare. RCZ inoti amai Grace Mugabe ndivo vakashandisa kambani yemhuri yavo yeGushungo Holdings pasi pechirongwa chekugoverwa minda patsva, kunyange stand iyi yange isiri mupurazi yeminda sezvo iri mumusha munogara vanhu vedhorobha reHarare. Mutsamba yanyorwa nhasi nemagweta esakatogwa maCouncil Law Chambers, RCZ inoti mhuri yekwaMugabe ikasabva mumazuva manomwe vanozobviswa nechisimba pachishandiswa matare edzimhosva. RCZ inoti nzvimbo iri panhamba 791 Greystone Park vakaipiwa nemumwe wechurch iyi akabuda munyika kare. RCZ inoti nzvimbo iyi ndeyechimwe chezvikoro zvavo. Gweta reRCZ vaRodney Makause vati ichokwadi kuti vanyorera veGushungo tsamba iyi sezvinodiwa nemutemo uye vakasaita zvirimo vanoendeswa kumatare edzimhosva.
Ndinokonfema kuti ndiri kumirira Reformed Church in Zimbabwe's Daisyfield Trust, a case pertaining their land, stand 791 Greystone Township, iri kuHarare. Nyaya yanga yakaenda kuadministrative court, vachida kuita compulsory acquire the piece of land, but the government of Zimbabwe withdrew the matter after we had challenged the acquisition. We, however, noticed panga pakapindiwa paland yacho pane munhu akanga akanorima chibage. Takabva taferefeta kuona kuti ndiani anga aripo, ndokubva tazonoona manager anga aripo achiti iGushungo Holdings ndo yanga yapinda paland yeclient yangu. Tozovanyorera tsamba tichivaudza kuti ngavachi bapa lendi ipapo nekuti havana right yekuti vanopinda pa private land kana kuti land isiri yavo vasina kupiwa mvumo nemuridzi we land yacho iyoyo saka chavapa 7 days regushungo holdings kuti vabude pa land ye Reformed Church in Zimbabwe kana vasina kubuda tavaudza kuti tichazotora matano ekuti tikwanise kuwana kuinda kumakoti
Wanaona nezvekufambisa kwemabasa muRCZ Reverend Dr. Rangarirai Rutoro vaudza 27 kuti vasvitsa tsamba iyi kune vanochengeredza stand iyi.
Iko zvati tiri munzira tiri kufamba kunoita. Kuna vakati tatingangoreva short ndiri kuti kuna vakatema talent yedu yokuizvo kuti inland yavo saka vakarima mukati matemo. Ndiye tiri kuinda kunodeliver izvozvo.
Arasizi ndiyakaita kumatare ikadzivisa kutorwa kwestendi iyi asi mhuri yekwa mugabe yakaramba kubuda kusvikira pari zvino mukuru wezvekuchengetedza kwezvinhu kugushungo holdings vamukuleli nyoni varamba kutaura nestudio 7 pavafonerwa Church RCZ inobatsira vanhu munyika kubudikidza nedzidzo neutano ine zvikoro zvinoti Pamsana Mission High School, Gutu Mission High School, Chivi Mission High School, Mogetsa Mission Hospital, Henry Murray School of the Deaf, Kapota School of the Blind, pamwe neReformed Church University zvose zviri mudunhu remasvingo uye eGosville kuHarare nezvimwe zvikoro mumatunhu enyika ndakamirira Studio 7 masvingo ndini Gandri Maramba
Musambo wejazz akaita mukurumbira muSouth Africa nepasi rose nekuridza boso nekuimba pamusoro peudzanyiriri muSouth Africa U Masekela ashaya. Masekela akaitawo mukurumbira kuZimbabwe nerwiyo rwake runonzi Change rwaaitsoropodza vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekusada kusiya chigaro cheutungamiriri wenyika. Masekela angave nemakore makumi manomwe nemasere okuberekwa panguva yaashaya. Tabatawo mumwe muimbi akaitawo mukurumbira Thomas Mapfumo kuti tinzwe nezvekushaya kwaMasekela.
Yangu atazvinzwa komana ende kuse tese tarwadziwa Mr. Masekela yangoti yanga iri shamwari yangu Mr. Masekela yanzwana na steering takatomboridza tese nao mashows ende munhu uya aigara achifara ende tarasikirwa zvikuru great loss ndo vakasumudzira Africa ana Mr. Masekela ndotinoti vakaita basa guru rekuti music yedu yekuAfrica izikanwe pano pasi pana tarasikirwa zvikuru pasi rose rino iri kana kuno vanozikanwa Mr. Masekela vane big name kuno kuAmerica kuno vakakurira futi kuno tinoziva kuti nguva yemabhumu iya ndo vanhu vaibvisana neaitika kudii kusouth africa vanga vasingade utongi hwemabhumu saka hazvitauriki
tinonzwawo kuti mumazuva enyu muchiridza muchikura mune nguva dzamaitomboridzawo mese uye tinoona kuti marimbiro enyu nemaimbiro avo zvaienda kunosungana pakuti mese maitsvaga kuburitsa nyaya dzeudzvanyiriri mukurarama kwevanhu uko
ndizvo chaizvo ndizvo zvikuru ndizvo zvikuru tarasikirwa zvikuru
zvino mashoko wamungadewo kusiyira ruzhinji rweAfrica vari kunzwawo kurwadziwa nekushakirwa negamba iri ndeyekutiwo kuti
aiwa tinofanirwa kukurudzira culture yedu yemuAfrica sezvaiita Mr. Masekela munhu akanga akamirira Africa saka isisi tovasara vacho tine jutu rekuti tiri tetore pavasiyira ndima iyi tienderera nayo mberi tiitewo basa ravaiita zvandida kutaurira vanhu zvikuru ndezvekuti hatarasikirwa zvikurukuru uyanga ari munhu mukuru nyaya dzedu dzekuimba idzi Mr. Masekela yanga ari murwi wehondo murwi werusununguko
Thomas Mapfumo achitaura ari parunare muno muAmerica.
Yashika nguwe ya kutitende kuna Marvelous Msanga Nyawiye we Studio 7 achituza zvikutaurwa pa Facebook ne pa WhatsApp.
Pachirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tangatiri kutaura isu nezve kutorwa kwezvinodhaka kunonzi iko kuri kutekeshera munyika nyanya kune vechidiki. Dr. Fortune Nyamande, chiremba vanga vari pachirongwa chedu nhasi, vati ivo pane zvinokwanisa kuzokanganisa avo vanotora zvinodhaka. Regai timboenda kwavati tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Zvinodhaka zvakasiyana siyana uye zvinokwanisa kuiswa makilasi akawanda. Zvinotangira kudoro, zvinoputwa sembanje, koti maamfetamines kana kuti mishonga yechikosorei. So ma effect azvo anosiyana siyana depending nekuti munhu ari kutora zvinodhaka zvacho zviri zvipi. Saka ndikangobata zvishoma ndongopa few examples. Ndochitanga nedoro. Doro is one of the substances riri kutorwa nevechidiki nevanhu, but vasingatozive kuti it's part of substance abuse. Ma problems edoro pane angori anonyanyozikana wakaita sana liver cirrhosis. Septic ulcer disease, unogona kuita pancreatitis, kana kuuraya kukanganisa pancreas yako. Unokwanisa kunokonzeresa zvekare hypertension kana kuti BP inenge yakakwira. Makanganisa mwoyo, maconditions akaita sana atrial fibrillation. Doro zvekare rinogona kukanganisa yatinoti neurological system yako. Unokwanisa kuita maproblems nebalance kana pakufamba. Ataxia kana kuti zvinogona kukanganisa pfungwa dzako. Yatinoti inonzi dementia. Doro rinokanganisa zvekare immune system. Immune system yako inogona kudzikira. Zviro tinongova inongovakwanisa kuita mainfections akawanda wanda nekuda kwedoro. Chekupedzisira chandingangoda kutaura padoro, ndingati zvino doro rinoinkiriza maestrogen, rinoreduce testosterone. So kana uri munhu wechirume, kunwa doro kunokonzeresa inonzi male impotence. Kuda nhengo dzako dzechirume dzinenge dzisashande zvakanaka, neinonzi testicular atrophy. Kuti size yenhengo dzako dzechirume inokwanisa yematesi inonzi atrophy, inokwanisa kudzia zvakare, unokwanisa kudevelopa mazamu inonzi gynecomastia yeuri munhu wechirume.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye, ndiri muWashington.
Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection, nhasi tiri kutarisa kurudziro yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuti vechidiki vasununguke kuvaudza zvichemo zvavo kana kuvayambira nezvavanoda kuti zviitwe nehurumende. Muchazviita izvi sevechidiki here? Kana muchida kupinda muchirongwa, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni Tungamiri Nkomo.
Yekambo kubva kuna Yuma Sekela uyo ashaya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Vanofamba nedzimotokari vofara zvikuru nedanho rakatorwa nehurumende rekudzikisa mutero inoshandiswa pamafuta.
Musangano wezveupfumi weWorld Economic Forum wepagore watanga nhasi muDavos kuSwitzerland, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitarisirwa kujekesa urongwa hwekusimudzira upfumi hwenyika.
Sangano reReformed Church in Zimbabwe rinonyorera tsamba mhuri yevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe richivapa mazuva manomwe ekuti vabve pastendi yavanonzi vakapamba gore rakapera.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Evans Zininga, tokusiyai muina Gibbs Dube achikupai chirongwa chendevele.
Soko isika